isu sema concerned affiliates ta kaita kuti tive nomusangano na minister Goche tichikurukura zvinhu zvakati kuti yokutanga ndeyokuti ari kuda kuitwa ma labor law reform saka takanzwa zvaikurukurwa namaminista nezvinobuda mumapepa kuti labor law reform iyi iri kunzi iyo inofadza washandi asi isu tange tichiti kuna minister kana labor law reform yakuitiwa isu tine maconcerns atinoda titaure nokuti ayelowo chaiyo inoziva kuti iko labor law yemuZimbabwe haisi compatible nemaconvention saka ndo zvatange tichida kuti timuzivise zvimwe zvepiri ndezvokuti tiri kunzwa kuti panoda kuitwa productivity indexing yokuti munhu kana achishanda anofanwa kubhadharwa neproductivity saka isu tiri kuti productivity inoitwa sei kunze kwetripartite isu tati kuna minister ngatiite revise nyaya yeproductivity center iri under the ministry of labor tese tochitaura mafambisirwo anofanwa kuitwa nyaya dzeproductivity hadziitwi neone side ningati nezvakawanda wandawo nezvimwewo but these were the main issues that atiri kudiscussa na minister nasi
mukunzwisisa kwavaita nyaya yenyu vaGoche vane zvavataura here kuti vane matanho avachatora
pane nyaya yemarecommendations ailo nevanhu vedu vakapera kuburitswa mabasa nefungidziro yokuti zvine kuita nezvematongerwo enyika vati ivo tinyore matsamba tichinyora mazita evanhu vacho nekuti tinawo vanhu vakapera kuburitswa mabasa nenzira dzisina kutsanotsarukana pane nyaya yeproductivity indexing vaibatanidza nelabor law reform tikawirirana isu kuti pachaitwa conference yelabor law reform saka tinenge tichisungirwa kuti tiunze maproposals edu atofunga kuti ndo zvinofanwa kuitika mulabor law reform saka isu tinavo maproposals nechekare taakutongomirira kuti pavachashaidza tripartite tinenge tichienda nemaproposals edu elabor law reform vabvuma zvakare kuti kana taakuita tripartite mpaka furu tichakudzai totaura nezvimwewo zvinenge zviri zvetripartite nenyaya dzinoenderana netripartite vabvuma kuti vachataura namapurisa pane nyaya yekusungwa kwevanhu pamwe chete nemabhana akatorwa vati vachataura nemapurisa.